Mangwanani akanaka tereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri Gunyana 24, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa minda kuna vana muzvina bhizimisi kuNew York. Sangano rinomirira varayiridzi rekumaruwa reAtus rinoti rabvumirana gwara richatorwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakavimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakauya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano wakaitwa nezuro kuNew York muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly, asi havana kubata nyaya yokuramwa mabasa kwavana chiremba. Mutungamiriri mukomo weStudio 7 uyo akapinda mumusangano uyu anotsanangura zvisere pamusoro pemusangano uyu.
Hongo vaHwande, tiri kuno kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvakaitika nezuro usiku ndezvekuti pakaitwa musangano wezveutano wakanangana neZimbabwe pasi pedingindira rinoti Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Saka pakataura mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano uyu, pakataura gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo, pakataura zvakare Finance Minister vaMthuli Ncube nevamwe vanyarikani vakasiyana-siyana vakanga vakamirira masangano akasiyana-siyana. Saka vaMnangagwa, chikuru chavakataura pamusangano uyu ndechekuti Zimbabwe yakazvipira kushanda nevekune dzimwe nyika kusimudzira nyaya dzezveutano muZimbabwe. Musangano uyu chinangwa chawo chakanga chiri chekukwezva vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vauye kuZimbabwe vazoita mainvestment mubazi rezveutano. Saka vaMnangagwa vakati hurumende yavo ine chinangwa chekuti pachasvika gore ra2030 munhu wese muZimbabwe anenge achiwanikwa aine access to kurapwa kana kuti health care. Vakatizve hurumende yavo ine chirongwa chekuvaka mahealth care facilities, zvipatara nemaclinics zvikuru sei kumaruva anokwana 6600 pakati pemakore 5 anotevera, mashanu anotevera. Vakataurawo nenyaya yemasanctions, vakamashoropodza vachiti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe zvisiri pamutemo, vari kuti ndizvo zviri kukanganisa kufamba zvakanaka kwenyaya dzezveutano. Asi takakoshesesa vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika ava vaMnangagwa vakavavimbisa kuti anenge auya achibva kuAmerica, Britain, India, chero kupi achida kuinvesta munyaya dzezveutano achapuwa munda mahara. Ndiyo nyaya yakakosha yandakaona ya vakataura iyoyo nezuro vawande vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika.
Pakataurwa nomutungamiri wenyika apa, vakatambirwa sei nevanhu vakanga vari mumusangano uyu?
Vakatambirwa zvakanaka nevanhu vakanga vari imomo, vachivimbisawo kuti hai vari kuda kushanda nehurumende yavo neZimbabwe pakusimudzira nyaya dzezveutano. Hapana vandakaona vaine kugunun'una.
Pavanhu vakanga varipo, pane vamwe vakuru vakuru hereka kuti vamwe vamakambani makuru amakaona mugaziva?
Pakanga paine vamwe vemasangano akasiyana siyana vahwande, vanosanganisira vaPeter Sands, vana vaexecutive director veGlobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Vakataurawo vachivimbisawo kuti haiwa vachaenderera mberi vachibatsira hurumende apo neapo kurwisa zvirwere zvakasiyana siyana, zvikuru sei HIV nemalaria. Pakaitawo vanonzi vaEllen Egler, vanova CEO weinonzi End Fund inowanikwa ichishanda kuZimbabwe, naivo vakavimbisa kuti haiwa vacharamba vachienderera mberi vachibatsira nyika yeZimbabwe.
Vaobedhaya Moyo, vakataurawo vachiti chinyi kana takatarisa kuti vakasiya kumusha madhokotera asingaiti basa zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyaya dzezveutano, pane chavakataurawo here chakatambirwa?
Nyaya yekurama mabasa kwemadoctors havana kana kumboibata, havana kumboibata nyaya nachiremba, chero vamunangagwa vacho havana kuibata, asi vakabvuma havo kuti hongo zvino hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Asi chakakosha chavakataura vaObadhaya Moyo vachiedzawo kukwezva vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, vakapa muenzaniso wechipatara chechitungwiza chavaimbotungamira vasati vapuwa basa rekuita gurukota rezveutano navamunangagwa. Vakati ivo vachiri kutungamira chipatara ichi, vakatsvaga anonzi mapartnerships, vakanga vachishanda nemabhizinesi nevemabhizimusi vakazvimirira vega, saka vari kuti vakavabatsira zvikuru pakumusidzira chitungwiza hospital. Naizvozvo vanoti vekune dzimwe nyika vanofanira kuwanikwa vachibatsira Zimbabwe vachiteedzera mufananidzo iwoyo.
Mutungamiri Nkomo, tinotenda zvikuru nezvawatitaurira. Tinovimba kuti uchatipamidzira futi zvekare nhasi uno.
Ndizvozvo vahwande, ndizvo zvatavinga kuno uku kuNew York.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rakaita musangano muHarare nezuro umo rakabuda nezvisungo zvakawanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nenhengo dzebhodhi resangano ravo, makanzura eNational Executive yavo pamwe chete nevamwe vane maonero akafanana nesangano iri. Vakabvumirana pazvirongwa zvizhinji zvavanofanira kuita mumakore mashanu ari kuuya. Vamasaraure vati zvese zviri kubvumiranwa zvichaendeswa kukongiresi yesangano ravo ichaitwa muna zvita gore rino. Tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tanga tiine musangano wekuronga nyaya dzegwara ratingatore semusangano weAtuzi kuti tichitarisa munzvimbo yemashandiro atiri kuita nehondo dzatogwa dzekutsvaga labor justice nekutsvaga kungana wakaenzerana wekuenda kuzvikoro kwevana. Saka tatichirovanisa musoro pamwe chete kuti tibude negwaro rengati direct for the next 5 years kuti totora gwara ripi ratichazoenda naro kucongress yedu yatichaita muna December kuti vanhu vanokwanisa kurigamushira here kana ragamushirwa rozotitungamirira mumafambiro atichange tichiita tichienda mberi.
Saka chii chamatenderana mumusangano uyu?
Tatenderana kuti tiwedzere kuita mademonstrations atagara tichiita tichipusha hurumende yedu kuti ikwanise kuwedzera mari inotambirwa nevashandi, tichipusha kuti nyaya yemitemo inogavena labor muzimbabwe iindirane neconstitution yedu nesection 65 yeconstitution yedu. Tatenderana kuti vana vari muzvikoro vese vanofanira kuwana mukana wakaenzerana wekudzidza dzidzo yemhando yepamusoro soro zvinove zvinangwa zvatichapesuwa nenzira dzakasiyana siyana kuti timanikidze hurumende yedu kuti ikwanise kuti vana vese vemuzimbabwe vawane dzidzo yemhando yepamusoro soro wane mukana wakaenzerana zvichienderana sustainable development goals. Tazotura zvisungo zvimwe zvakawandisa zvatiri kumirira kuti zvitange zvaapprovwa necongress yedu iyo ichazenge ichiitwa muna December.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro? Varayiridzi vari kuenda here kubasa? Chii chiri kuitika apa? Vana vezvikoro vari kuuya here kuchikoro?
Muzvikoro mune manyama amire nerongo. Varayiridzi vari kushushikana nenyaya yekumuhoro wavo uyo wakauya waparadzwa neinflation iyo yekuramba ichienda. Mukaona kudonha kwakaita masalaries vhiki rino, kudonha kwakaita value yemasalaries vhiki rino ratatambira ndopakwira maprice zvakanyanya. Izvo zvaita kuti varayiridzi vasanyanyoite chido chekuenda kubasa. Vari kungoenda kunotandara vari kwasi vachidya havasi kutoenda zvachose. Vana vechikoro vachiri kungonetsekana muzvikoro vachidzingwa nenyaya yekuti vabereki vavo havasi kugona kubhadhara maschool fees. Zvinokwanisiro zvekushandisa muzvikoro zvagare zvekuramba zvichingoshayikwa. Tiri vadzidzo yedu iri parumananzombe zvekuti kana pakarega kuwanwa zvekuita nekuchimbidza tinoona vanhu vari kuda kuzogara mazamanishoni yekupera kwegore vachitadza kuzonyatsobudirira zvakanyanya nenyaya yekuti hakuna chiri kunyatso chinobatika chiri kuitwa muzvikoro zvedu nenyaya yekukuparara kwaita ikonomi yedu.
Mukuru weAdhuzi vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti zvipangamazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakavabudira pachena kuti havangakwanisi kutendeudza zvehupfumi munyika kusvika vamisa vemabhizimisi vari kuita zveuori. MuDaily News mekare vana chiremba vari kukurudzira hurumende kuti iumbe imwe kanzuru yekutungamira hurukuro vachiti kanzuro iripo iko zvino yeApex Council haigoni basa rayo. MuHerald Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA inoti vambomisa basa vanhu vanoita 36 vanofungirwa kuve vakaita zveuori sezvo nyaya dzavo dziri mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti kutangidza mwedzi unouya vagari vemuBulawayo vachange vave kubhadhara mitero inoita 300% kana hurumende ikabvuma bhajeti raitwa nekanzuro iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadii makadii imimi va vekumiri kwemakungwa yatinamatirewo nyika yedu yeZimbabwe takatongwa nemhondi. Iye zvino Dr. uchararama here akaipwa kafira mberi? Ko iko kumiri kwemakungwa vatadza here kuita zvavakaita Saddam kusikuparadza chikwata chezano munyika muvanhu vararamewo zvakanaka?
Pamusoro uyu vachamarari veStudio 7 nevateereri veStudio 7, ini ndini Micheki Mishandotaurwa ndiri paLois yavo ndichidzigira mashoko anotaurwa nemeya veguta veHarare okuti hurumende yedu yavabatsira nokuisa mari yebudget yekuti vavage madhamu guta reHarare. Ndozvinopa kuti guta rogona kuwana mvura zvakanaka. Asi ndichiti for the meantime pari zvino ndavamboungana nemazishi vamboita chivanhu pamwe kuda vangabatsirwa nemvura, nokuti kushungurudzwa kuri kuitwa vagari zvinopa kuti midzimu itsamwe zvinoshayisa mvura cherevhenu yekunaya chaiyo. Ndatenda.
Makadii kuvashamarari veStudio 7, makadii zvenyu vana Mukoma Jonga, vana Blessing Zulu nemurese yeZimbabwe. Ya, ini chandinyatsoona ndechekuti mapresident edu eZimbabwe, isu maZimbabwenzi achona, masoja, mapurisa, tese tangofanana, titongori vaurai. Why iwe munhu une hama like munhu wenyama unokurudzira kuti madokta ngarambe basa? Wese unotonyatsoziva kuti madokta akaramba basa, family mhuri yako iwe inonofa nokushaya rubatsiro. Saka moti chiiko nevanhu vari kurasikirwa nemhuri dzavo, kunyanya imi vari kukurudzira kuti madokta angarambe basa? So umwe mukoma ataura makusena angaitaura tamenuti ari kupretoria here. Chaa kuva kusouth africa chaa zvireve kuti waperera nemhuri yako, kune hama dzedu dziri kuzimba. Saka zvibatsiri kuti ukurudzire madokta. Dokta kuramba basa kwavaita atova muurari. Vangofanira kuuraya kuri kuita masoja vanhu, vangofanira kuuraya kuri kuita mapurisa vanhu, vangofanana nokuuraya kwamuri kuti munhangagwa ari kuita vanhu. Saka isu maZimbabwenzi negovernment yedu namapurisa edu namasoja edu tese tiri vaurayi, hapana asiri muurayi. Kana uchikurudzira madokta angarambe basa, obvious utori muurayi, namadokta achona atori maurayi. Ndatenda zvangu, ndinonzi Ridhuve.
Mangwanani, mangwanani akanaka mhuri yese yeZimbabwe. Mose munoteerera Studio 7. Ine ndiri kupesana nezvakawanda. Nyaya yekupambwa kwakaitwa dhokota inondirwadza chaizvo. Handihwisise kuti government yedu yakamira sei. Asi iye munangagwa unongaita basa rokungofamba segarukuni rinongombeya rechingorira, hapana zvarinobudisa. Asi ini ndinorwadziwa nezvinotaura vana Gaule. Gaule ungandivudza kuti government yedu iri kugona, iri kuita zvinhu zvakanaka, ipo pasina zvairi kuita. Munyika muno hamuna kana chirimo. Izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita, mafuta nhasi amuka akakwira akuma$50 2 liters. Chingwa chapinda $12. Ukanasa kutarisa chaichaizvo kuti inyika here. Vana veZimbabwe vanofanira kufa nezvaro, havafaniri kuwana chikafu. Iye unondotaura kuti masankisheni ei, wakaiswa masankisheni. Masankisheni anotonorwaivo nokuti ivo hava kusizvo vanoita. Vari kupamba vanhu, vari kurova vanhu, vari kuuraya vanhu, vari kudii. Zvichikonzerwa naye munangagwa ndiyo timu yakatoshata inoita zvinhu zvakapata saizvo.
Ndimurambi tiri paJoburg paAngela pa kuzvipatara kuzvatooma izvi kuti madhokuta acho adzokere futi. Munangagwa wacho achava havapi mari varwere veduwo futizve havari kufa. Izvi hatichanyatsi kunzwisisa kuti todini chaiko nenyika yekwedu iyi. Ava munangagwa ndo vatongotarisana navo kuti vagadzirise zvinhu kuti madhokuta adzokere kuchipatara uko, varwere vedu vaite zvakanaka. Anatenda ava munangagwa.
Inini zvangu ndoda kuti apa munangagwa kuti asi munangagwa chavo chatokufunga chavo chacho chii chaicho mukati menyii nemuona uri kuita pazvinhu zviri kuitika nje muZimbabwe. Vakabvisa vamugabe vakati zvinhu zvese zvichanaka, but asikuona kuchinja kwaita zvinhu zvirikutowedzera kutofa. Tikumbe wavabvunza kuti chinonyatsoitika chavo chacho chii chinonyatsoitika pavari chikonza kuti nyika irambe ichiparura kudaiso. Asi ivo varivo vakataura kuti nyika ichanaka, ndivhoterei vanhu vakavavhotera. Ende hatiti kuti vakavhoterwa kuti ende vakaita kubirira mavhoti, but ari kungouraya nyika. Sazvinoti kubira waita mavhoti akabirira kuuraya nyika here? Akabirira kunyatsokuita sei? Handizvi andastendi ivo kuti chinyatsoitika. Tinonzwa chinzi vaenda kwakati kunogadzirisa zveupfumi hwenyika, vaenda kwakati, but hapana chatiri kumbona tiri kuchinja. Zvimazvino iri kuwedzera kufa.
Zvinhu zvakadhako munyika umu, kuti tise tichabudirira here? Kanti nyika yedu ichavakika zvinoendepi? Zvochinyati mazvake mazvake. Munangagwa ndiye unoitawo zvake, chamisa chingoitawo zvake. Saka zvadhakwa izvinzvi. Zvaida tiwane mutungamiri kana vose vabvi tiwane kuona kudavo vakanyika tiende mberi nyika isu isinouke. Aiwa tatambura maZimbabweni, vamwe vedu vanourawo South Africa, vamwe vedu vanosungwa vachirohwa vachipondiwa usiku nesikati. Zvinhu zvai zvakaoma izvi, hazvibetseri.
makadiko ku studio 7 uko vana mukoma Rwanda vana mukoma Blessing Zulu muri kutaura na tafimwa ya kulusto ndiri muno kumberengwa ndoda kuvudza vanhu vezano kuti ivo ndo vakatora ngozi muzimbabwe yemasankisheni ndo vakapoti masankisheni auye saka chavakaradzana kukupirudzi vanongovudziwa kuti kuti masankisheni abve itai izvo naizvo zvavanoziva kuti zvofa kuti di kuti masankisheni abve saka ngavarege kutaura vatasi takapusa toziva avo kwaakabva kuti ndo vakatanga hondo yacho vachiti vakangwara unovochema kuti abvisiwo zvinorai vabvisiwo havangazvigoni kuti vanda kudzvaniriri saka havangazvigoni tapedza hangu
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti mhuri dzevanhu vakafa mutsaona mbiri dzendege dzavo dzerudzi rweBoeing 737 Max dzichapiwa mari inoita 145,000 ezviuru zvemadhora kana kuti 145,000 mhuri yega yega. Ndege dze737 Max dzichiri kurambidzwa kubhururuka kubva zvadonha imwe yacho yaishandiswa neEthiopian Airlines muna kurume gore rino. Vanhu vange vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita kunze nezuro vakavhara migwagwa mikuru muguta reWashington DC vachida kuti zvichemo zvavo zvekuchengetedzwa kwekunze zvinzwikwe. Vakaronga kuratidzira uku vakange vakurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa kana kuchikoro asi kuti vauye kuzoratidzira sezvakaitwa nemusi wechishanu nevazhinji vechidiki mumaguta enyika zhinji pasi pose. Kuratidzira uku kwaitika nguva iyo vatungamiriri venyika dzakawanda vange vachiita musangano kuNew York wezvekuita nedambudziko remamiriro aita kunze. Muchikrongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePurdue Pharma iyo inogadzira mushonga unonzi OxyContin yakapotera kumatare edzimhosva kana kuti bankruptcy mushure mokumhangarirwa mhosva dzinopfuura zviuru zviviri zvine 600 ichipomerwa mhosva yekukonzera kufa kwevanhu vanopfuura 400 ezviuru vainzi vaishandisa mushonga uyu pakati pa1999 na2017. OxyContin inoshandiswa pavanhu vane marwadzo akanyanya kana pane avo vanenge vapinda mutsaona yakaipisisa. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatiudze pamusoro pemushonga uyu pamwe chete nekambani iyi.
Kambani iri kuyatiri kuziva yanetswa nenyaya yemishonga ino zvinodhaka kana kuti inorapa marwadzo akanyanya kusimba simba yanga achigadzira mushonga unonzi OxyContin. Kambani iyi ikambani yemhuri kureva kuti it's a family owned company. Vanhu vane mari chaizvo chaizvo uye vakaita mari yakawandisa chaizvo chaizvo nekutengesa mishonga iyoyi yeOxyContin unoita kuti unyaradze marwadzo zvakanyanya. Dambudziko guru rakaitika nderekuti varidzi vekambani iyi vanga vachipfuurira kana kuti vachitenga machiremba nemamaketers kuti iwe chiremba iwewe ukanyorera vanhu mishonga yedu iyi isu tinokupawo mbasera nerweseri zvanga zvaakuita kuti machiremba anga akunyanya kunyorera vanhu mishonga iyi kunyange vasingafaniri kuramba vachiinwa. Chechipiri, mishonga iyi vanga vasina yavatoijekesa kuti inoita kuti uite addiction yakasimba kana kuti unoibatira woita udokwa dokwa hwokuti ukasanwa mishonga iyo hauchakwanisi kufangishena kana kurarama semunhu anoramiro akanaka. So yakaitwa sud kana kuti yakaendeswa kumatare ezimhosva ichinenerwa mhosva dzekuti izvo dzekuti yaitenga machiremba uye yanga isina kumurisa ruzivo rwakakwana kune vanhu kuti vazive kuti mishonga iyi kana kuti mapiritsi aya anokonzera dambudziko guru chaizvo rokuti vanhu vazoita nhapwa pamishonga iyi.
Zvakatora nguva yakadini kuti vakwanise kuona kuti mushonga uyu ndiwo uri kukonzera chirwere?
Zvakatora makore akati wandei tikatarisana nemushonga uyu chaiwo chaiwo andokwana kusvika makore matanhatu ongororo yakaitwa kuti tione kuti pane dambudziko. Asi chakanyanya kunetsa apa ndechekuti kambani yairamba ichiti hatina mhosva asi umwe ichiramba ichifuridzira ichitenga machiremba nevanodispensa kana kuti vanopa mishonga vaya mafamasies. Nyaya enda kumatare vakawanikwa vaine mhosva vakanzi nedare guru remuno muamerica vabhadhare mari inosvika $10 billion yemuno muamerica kubhadhara mhuri nedzihurumende mastates akashayikirwa nevanhu uye akashandisa mishonga nemari dzakawanda vachiedza kurapa vanhu vanga vaitwa nhapwa kana kuti addicted kumishonga yavo iyoyi.
Saka mishonga iyi haichadiwa here? Ichiri kushandiswa here? Chii chichaitika kumishonga uyu?
Mishonga inoramba ichishandiswa. Mishonga iyi payakapiwa resonance kana kuti payakapiwa mvumo yekuti ishandiswe ine maconditions kana kuti ine nzira yainofanira kushandiswa. Mishonga iyi inofanira kushandisirwa muzvipatara. Muzvipatara kune vanhu vanenge vaita tsaona dzakaro kana kuti vanenge vane marwadzo akanyanya chaizvo. Asi inofanira kushandiswa ichimonitwa kana kuti zvine mwero pane kuongorora kuti munhu apiwa mushonga uyu nenguva yakatarwa nachiremba kana kuti nenguva yakatarwa nemachiremba ane kodzero yekunyora mishonga iyoyi. Iyi mishonga yakasimbisisa chaizvo chaizvo kuti haingonyorwi nachiremba wese wese. Kune machiremba anenge aine mvumo yekunyora mishonga iyoyo asi mishonga iyi icharamba ichishandiswa muzvipatara sematarirwo ayakanzi ndo ainofanira kunge ichishandiswa pamutemo. Zvinoreva kuti haichabudiswa muzvipatara, unofanira kunoipiwirwa muchipatara uchipiwirwa kwenguva yakatarwa iyoyo. Kana wapedza ipapo wopiwa imwe mishonga isina kunyanya kusimba saizvozvo izvi.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Ezangai mopawo mbokozi. It means I'm the big boss. Muroji mukuru. Wega unoaziya ma system yacho.
Wamuzwere mukomana vakomana vanomchena tongai moyo ndewa na utakataka espese pasikana muriko ere
nemumvura mese tongai moyo sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakavya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa readhus rinoti rabvumirana nagwara richadhurwa nevarairidzi kwemakore mashanu ari kuuya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda.